Mangwanana kana kava tereri, tinosangana zvakare mangwanana anhasi, uri musi wemuvhuro kubvumbi 30, 2018, nguva dzava 6. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Maelections kuzhinji haana kukwanisa kupera nokuti anonoka kutanga, saka musangano wazoti vanhu vanoenderera mberi nokuvhota.
Bato reZANU-PF roenderera mberi nesarudzo nhasi mushure mekutadza kudzipeta nezuro.
Masanctions atiwo akauraya nyika yedu. Zvinhu zviviri zvandataura zvakauraya nyika yedu. Vanhu vasingagoni mabasa, vari kuopohwa mabasa avasingagoni nokuti iye hamanesa mari dzavanhu vari kutonga uye nyaya yekorapshoni.
Mutungamiri webato rinopikisa reapa vankosana moyo vanoti nyaya dzeuori ndidzo dzauraya nyika. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzakabva kuRwanda dzinonzi dziri kushanda nehofisi yemutungamiri wenyika kuedza kuvandudza upfumi hweZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiwa kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato reZANU-PF rinoti riri kuzoenderera mberi nekuita sarudzo dzaro dzemaprimary elections nhasi sezvo nezuro dzisina kupera nezvikwenzero zvakasiyana-siyana, kusanganisirawo kunonoka kuuya kwemapepa ekuvhotesa nezvimwe. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata munyori anoona nezvemutemo mubato iri, vamunyaradzi Paul Mangwana.
Generally maelections acho anga achifamba zvakanaka, hakuna kukwatambudzwa kwaitika mhirizhonga. Asi nenyaya yekuti kudhara maelections ese sure munhu aingouya nekadhi rake romusangano obva avhota. Zvino iko zvino panew dispensation pakanzi tinofanira kutoedza voters roll yomusangano, saka vamwe vanhu vachaya mastavo muvoters roll vasina kunonyoresa kuti vatema voters. Iye anongofunga kuti kana ndichigozikanwa kuvanhengo yemusangano ndogona kungovhota pamapuraimari. Saka dzidziso iyoyo yaratidza kuti kune dzimwe nzvimbo yanga isina kunyatsosvika kuti kunyange uri nhengo yemusangano unofanira kunyoresa kuti kupinde muvoters roll yomusangano. Handingangoti ndivo mamwe matambudziko aitika. Maelections kuzhinji haana kukwanisa kupera nokuti anonoka kutanga, saka musangano wazoti vanhu vanoenderera mberi nokuvhota kuitira kuti wese ane kodzero yekuvhota ange achivhotesa anoda.
Ko, kana paine vamwe vanenge vaine zvichemo vamangwana pamabatirwo aitwa sarudzo, vanenge vachienda kupa?
Pane electoral commission isina mapoliticians mukati nenhengo dzomusangano dzakaretire. I know of retired Justice Mbago is one of the commissioners. Nevamwe vakati wandei vaimbova active members vomusangano asi vapinda muretirement. Ndo vanenge vachinzwa zvichemo zvese zvinenge zvabuda mukati mesarudzo. This is the first time musangano pawakafoma in electoral commission isina maactive party members kuti ive inotarisa zvichemo zvinenge zvabuda musarudzo, vachizoita yatofungira kuti ichabuda iri justice mukunzwa nyaya dzinenge dzichinetsa panyaya dzesarudzo dzakanai.
Saka ndeipi kurudziro yamuri kupawo vamwe vaya vanezenge vakundwa voonekwa kuti aiwa vakakundwa asi ivo vasingadi kubvuma kuti takundwa?
Isuso musangano tinokurudzira kuti kana usina kubudirira pamaprimary election hazviri kuti ndokupera kwekuva nhengo yemusangano. Saka tinokurudzira kuti anenge akundwa ngaatambire zvabva kuvanhu oramba ari nhengo yemusangano ozotraya nguva inotevera. Kana uno ari kutaurawo ndakambokundwawo mumaprimary asi ndakaramba ndichingori musangano asi ndisiri MP. Saka hazvirevi kuti ukakundwa muprimary election ndokupera kwerungano noukama hwako nomusangano. Asi tokurudzira kuti tiite maelections akanaka ane runyararo tichitambira zvabva kuvanhu. Unofanira kunge uchibvunzawo kuti maybe next time pane pandakanganisa ukagadzirisa zvinhu zvokufambira.
Ko, vamangwana muri kufarawo here neuwandu hwevanhu vari kukwikwidza kuti vamiririre bato renyu reZANU-PF?
Vanhu vakawandisa vari kukwikwidza. Tiri kufara zvakare neuwandu hwavanhu vari kuuya futi vachida kuvhotera nhengo dzomusangano nerunyararo ruri kuratidzwa mumusangano wedu patiri kuita maprimary elections. Zvese zviri kutifadza izvozvo.
Munyori anoona nezvemutemo mubato reZANU-PF vamunyaradzi Paul Mangwana vari parunare kumasvingo. vatungamiri webato rinopikisa reapa vankosana moyo vanoti nyaya yeuori ndiyo yapa kuti upfumi hwenyika huende kumawere zvinova zvopawo kuti vakawanda vanonge svosve nemuromo. Vamoyo vari kufamba vachisangana nevanhu vachitsvaga rutsigiro. Tavabvunza kuti vanhu vari kuvaudza kuti kudii.
Tiri pamusoro-soro vanhu vese vatiri kusangana navo. Chichemo chavo tiri pamusoro pezvimwe zvese ndezvemabasa avana vavo. Vabereki vese vanokutaura kuti ndakafundisa mwana wangu. Ane certificate iri pamudhuri, akapasa asi ari kutengesa airtime. Ndozvakati ndakafundisa mwana wangu here? So everybody, vanhu vese kwese kwandiri kuenda, ndo chichemo chavo chikuru ichocho kuti gadzirai nyika kuite mabasa, maindustry ngaadzoke, mari ngaiveko kuti ndigone kuriritira mhuri yangu, mwana wangu wandakafundisa agone awane basa. Ndo zvatiri kuda kuti zvigadzirise munyika muno.
Vakakusarudzai zvi zvamuri kuvimbisa kuti munoita kugadzirisa upfumi hwenyika hwaenda kumawero?
Ya, ndiri kuvaudza kuti zvinhu pane zvinhu zviviri zviri pamusoro-soro zvauraya nyika yedu. Chokutanga inyaya yecorruption. Nokuti corruption inoti iyo vanhu vatakapinza mumabasa nenzira yesarudzo maelections atiri kuzoitaya. Takapinza vanhu vari kuita zvinhu zvokutibira imbavha dzavanhu. Vari kuba mari yedu yenyika, mari yenyika vachiita yavo nemhuri dzavo. Ndochokutanga. Chechipiri ndechokuti ivavo vanhu vatakasarudza vakapinda mumabasa aya vanotora hama dzavo, vana navazukuru nechine shamwari dzavo, vachivapa mabasa iwo mabasa acho vasingaagoni. Inonzi pachirungu inonzi nepotism iyayo. Ndo chimwe chauraya nyika yedu. Ndo zvinopa kuti makambani edu egavhenmendi akaita sana zvese sana Air Zimbabwe zviise, nokuti vanhu vatakasarudza vari kutonga vanotora hama dzavo vovapa mabasa avasingagoni, vachiuraya makambani edu, vachiuraya ikonomi yedu. Ndo zvinhu zviviri zvikuru-kuru zvatinofanira kugadzira izvozvo.
Ko panyaya yekuti nyika iwane mari, zvii zvimwe zvinodawo kuti zvinge zvichigadzirwa kuti dhora remuZimbabwe ridzoke sezvataiziva kare, kwete kushandisa mari dzakawanda-wanda dzekunze idzi?
Ya, ipapo zvandinonyatsoudza vanhu ndezvokuti inini ndakashanda mumabhengi kwamakore akawanda chaizvo. Pasi rese zvaro hapana kana bhengi rimwe chete risingagoni kufa kana kubroka kana vanhu vacho vanonodhiposita mari iri vakati hatisisina chii, hatichafungi kuti bhengi irori vanhu vanorishanda vanorimhanyisa vanoziva basa ravari kuita, vakati takuda mari yedu, zvinonzi pachirungu a run on the bank. Inini ndikatora mari yangu ndikaisa mubhengi ndikafunga kuti vanhu vanochengeta mari yangu ivava ndivatruste. Handisisina chii kasi kwavari, ndoda mari yangu. Mumwe munhu tese madepositors kati takuda mari yedu, chero bhengi riri kupi zvako, kuengland, kugermany, kuamerica, chero kupi rinofa naita. Nokuti nyaya dzemari dzinoda nyaya yeconfidence. Zvinoreva kuti mari yeZimbabwe isimbe zvakare, tinofanira kuita government inonzi kana vanhu vachiitarisa vomuno navo kunze vanoti government inovimbika, iyi inoita zvinhu zvinomusoro, inoita zvinhu zvichabudirisa nyika. Kana pangodaro mari inobva yasimba, nokuti tinobva tatora mari yatinochengeta mamatresi edu kudzimba dzedu, toita sei nayo? Toiendesa kumabhengi ikoko.
Asika vamwe Dr. Moyo vari kuti vari muhurumende ava vari kuti zvinonetsa kugadzirisa upfumi hwenyika nekuti nyika yakatemerwa zvirango nenyika dzakaita sana America, vana Britain nedzimwe.
Ndozva vanotaura, asi inini ndinofanira kuziva kuti vanotinyebera, nokuti aya anonzi masanctions akaitwa ana kuisirwa Zimbabwe senyika. Masanctions akaitwa iya inonzi selective, yakaitirwa vanhu vari mugovernment pachivanhu kuti vamugabe naGrace navamwe maministers vakanzi ivo savanhu, kwete kuti nyika yeZimbabwe ndo vakaitirwa masanctions. Ndo saka vachiwati ivo maselective sanctions. Masanctions asiwo akauraya nyika yedu. Zvinhu zviviri zvandataura zvakauraya nyika yedu. Vanhu vasingagoni mabasa, vari kuopohwa mabasa avasingagoni nokuti ihama neshamwari dzavanhu vari kutonga, uye nyaya yecorruption.
Mutungamiri webato rinopikisa reAlliance for the People's Agenda, kana kuti APA, Dr. Nkosana Moyo, vari parunare muHarare. Chikwata cheMDC chinotungamirwa naMuzvare Thokozani Kupe chinoti chichaita sarudzo dzemaprimary adzo muna Chivabvu. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Utungamiri hwechikwata cheMDCT chiri kutungamirirwa naMuzvare Kupe, uhwo hwakasarudzwa paCongress yeChimbichimbi kuBulawayo masvondo maviri apfuura, hwakasangana mudhorobha reKwekwe neZuro kekutanga. Kubva pakaitwa Congress iyi, hukabvumirana kuti bato rahwo riite sarudzo dzemapuraimari dzekutsvaga kuti vachamirira bato iri musarudzo dzeparamende nemakanzuru dziitwe muna Chivabvu. Mutauriri wechikwata ichi, Muzvare Linda Masarira, vanoti vakatora danho iri kuti vape nhengo dzavo mukana wekugadzirira sarudzo dzemapuraimari zvakakwana, sezvo vakabva mukuita Congress yeChimbichimbi.
Tichinge tapedza sarudzo revachamirira mukati mesarudzo gore rino panopera mwedzi waMei. Izvi zviri kuitwa kuti tiite sarudzo idzi mune zvakanaka, pasina anozochema kuti akabirirwa. Tiri kuda kushandisa democratic processes anenge aine munhu wese achisarudza mutungamiriri waanoda kuti amutungamirire.
Vanotiwo bato ravo riri kuda kushanda richitevedzera bumbiro remitemo ravo, pamwe nekuzadzisa zvavakawirirana pakaumbwa bato reMDC muna 1999 zvavanoti zvinobata veruzhinji munyika. Zvichakadai, mutauriri weMDCT inotungamirwa navachamisa amai Tabitha Khumalo, vanoti bato ravo harisati ratara zuva rekuita sarudzo dzekutsvaga nhengo dzichamirira bato ravo musarudzo dzeparamende nemakanzuru, vachiti vachazivisa kana nguva yacho yakwana. Imwe nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika uye vachishanda vakazvimirira vamauven mukudu vanoti zvichanetsa kuti mapato anopikisa akunde bato riri kutonga. Pakatariswa kutsemuka nepakati kwakaita MDCT zvichitevera nyaya yekurwira hukuru yakaitika pakati paMuzvare Kupe navaNelson Chamisa, avo vari kutungamira chimwe chikwata cheMDCT.
Sekuona kwangu, mapato anopikisa akasabatana uye akasagadzirisa kunetsana kuri pakati pavo, zvichange zvakavaomera kuti vakwanise kukunda musarudzo dziri kuteera. Bato riri kutonga rine rutsigiro rwemapazi ehurumende akafanana nemauto nezvimwe zvakadaro zvinovabatsira kuti vange vachikwanisa kukunda musarudzo idzi, uyezve vane mari yakawanda kudarika mapato anopikisa. Saka naizvozvo ndoona sekunge mapato anopikisa achaona zvakaoma kuti anga achikwanisa kukunda bato riri kutonga reZANU-PF.
Asi kubatana kwemapato anopikisa pamberi pesarudzo kunogona kunetsa, sezvo kune mapato akawanda ari kuramba achingonyuka pamberi pesarudzo dzegore rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na6am kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na7pm mazuva ose. Munotibata pa909am uye pa4930-1386-0, 15460-15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na8pm muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001202465 0318. Namba idzi zvakare 001202465 0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk, ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza5:15 kusvika na6pm uye nemusi wechishanu kubva na5:45 kusvika na6:15pm. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi dzakabva kuRwanda dzinonzi dziri kushanda nehofisi yemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuedza kugadzirisa nyaya dzezveupfumi munyika. Mutedzeri wegurukota rezveupfumi vaTerence Mukupe vanoti vanhu vanongowanzoshora vamunangagwa kana vachienda kunze kwenyika vasingazive kuti vari kutobva nezvinhu zvinobatsira nyika kwavanenge vashanya. Ngatidzwei hurukuro yataita navo.
Kana makatarisa zviri kuitika kuRwanda, president wedu akaendako vakanoona zviri kuitika kuRwanda, nechavakaona ndechekuti vanhu vekuRwanda, nyika yavo kubvira paitika nyaya yegenocide iyaya, nyika yavo yabudirira sereke ende nyika yavo yakachena ende nyika yavo iri kuita zvekuti kana munhu ukatanga bhizimusi hazvi kutore kana maawa matatu kuti ungova nemapepa ako ese. Saka vakabva vaudza vanhu vekuRwanda kuti uyai kunoku kuZimbabwe mumbotipowo uchenjeri wenyu neruzivo rwamunaro. Saka munoona kubuda kuri kuita vamunangagwa haisi nyaya yekungotsvaga mari chete, inyaya yekunotsvaga ruzivo. Ruzivo rwavari kuwana wouya votipakurira isu torakidzwawo kuti nyika inofambiswa sei, nyika inotongwa sei ende tinovandudza sei upenyu hwevanhu kuti vanhu vange vane kugara kwakanaka.
Saka vekuRwanda vari kushanda nemamwe mapazi api muhurumende?
VeRwanda vari kushanda neofisi yapresident and cabinet zvitungamirwa iyo nachief secretary vaSibanda. Saka vaSibanda zvavaita vatora makurukota eRwanda Development Agency vakatendereka navo vachienda navo kunana Securities Commission, kunana State Enterprises, kwese vatendereka vachiona maitiro atiri kuita zvinhu muZimbabwe ende vatirakidza zvinhu zvatatisingaone kuti pane dzimwe nzvimbo dzatiri kutambisa mari dzekuti mamwe makurukota atinawo nemamwe mapazi atinawo tinofanira kana kumabatanidza tongoita kana bazi rimwe chete. Saka chiri kuitika ndechekuti vaSibanda netimu yavo vakunyora bepa ravachaupa kuna vamunangagwa kuti zvatadzidza ndeizvi ende mashandiro atinofanira kuita, matongero atiri kuita ndeaya.
Saka mune chivimbo kuti nzendo idzi hadzisi dzekungotambisa mari zviri kutaurwa nevamwe, dzinobatsira nyika?
Handiti vanhu kana muchitaura kuti handi munombonzwa veopposition vachitaura kuti isusu tikatonga tichataura neAmerica, tichataura neEurope, tichataura neAustralia. Unotaura nawo wakagara munyika mako here kana kuti unotoenda kunyika kwavo unotaura nawo? Handi zvakuita vamunangagwa. Saka sometimes unoona kuti vanhu kungoshora kwepwere dzisiri kuziva zvadziri kutaura ende dzinenge dzakanganwa kuti zvavambotaura izvozvo ndo zvatiri kuita. Saka kana tichitaura kuti tiri kufanira kudyidzana nedzimwe nyika, haudyidzane nemuvakidzani wako wakagara mumba mako. Handi unomushanyira, unomuona okubikirawo sadza, mutaura muchidya sadza mese, ndokunorakidza kuti maakudyidzana.
Mubvunzo wekupedzisira Honorable Mukupe, vamwe vari kuti hongu vari kufamba asi zviri kubuda zvacho zvinenge zviri kuti nonokei nekuti mabasa haasati akuwanikwa, mari hadzisati dzaamo mumabhangawo.
Munoona ka tiri kutarisa nyaya yekuti nyika yanga yaputswa over 38 years. Saka munhu kana wava kutarisa kuti nemwedzi miviri mitatu zvinhu zvobva zvatochinja, hamuonoti inenge ato mashiripiti chaiwo, hakuna nyika inofamba ichidaro. Kasi nyaya yekuti zvinhu zvatiri kuita ikaizvi zvakafanana nekudyara muti. Unodyara mumengo wekuti iwewo haunotadza kuudya kasi uchazodyiwa nevana vako. Saka ndo zvakafanana nenyika. Hatisi kuti kana tava taisa musasa apa tinobva tatoti bvute rachona ndotobva ndarigara pasi paro. Aiwa, but tiri kuitira kuti zvinhu zvinozooneka nekufamba kwenguva kuti aiwa for sure nyika iri kuvanzika, zvinhu zviri kuita sei zviri kunaka. Ndo maitirwo anoita nyika.
Muteedzeri wegurukota rezveupfumi vaTerence Mukupe vachitaura vari parunare muHarare. Asi imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi, Dr. Gift Mugano, vanodzidzisa zvidzidzo zvezveupfumi paEzekiel Guti University, vanoti hongu kugara naka kuona dzevamwe asi hazvisi kungoda kudaidza vanhu vekuRwanda, Zimbabwe isinawo zvimwe zvairi kuita kuedza kuvandudza zvinhu. Ngatinzwe hurukuro yataita navo.
Tirida zvakanaka nekuti havanoti kugara nhaka kuona dzevamwe. Rwanda inyika yakabuda mudambudziko ma1994 yegenocide, ikaita nyika yakanga yaparara. Asi nekuti mutungamiri weko wapo Kagame vataka kugadzira mitemo yaibatsira kuti nyika vaende mberi, yatingati mabusiness reforms, ende Rwanda inyika yachinja zvikuru muAfrica, chidadiso cheAfrica zvekuti nyika zhinji dzinonotora mazano kubva ikoko. Saka danho ratorwa nepresidents office yekudeedza vekuRwanda kuti vave vavapowo mazano, chinhu chakanaka. But chandinova ndechekuti havakwanisi kuachivha nyaya dzavatora dzekuti vada kuunza mainvestment vachipowa mazano nemukuru wekuRwanda anoona nezvedevelopment. ari muno chando funga chawano kwa seko batae paponyo kabuda nacho kuziva kuti wanga gadzira sei waro wekuti vakwanisa kuchinje kuita ma reforms
sei muchidaro
chindakaona ndekuti makore apfuura kubva 2016 kusvika patare panapa taitaura nyaya doing business reforms dzaitenga mewa president office asi hatisi kuchinja pachidano chedu takutasara na World Bank chititarisa tiri kuma 161 out of 189 yikure kuti dai mwana ari kuchikwaripa kuchikoro achinzi aita report card like 161 out of 189 ido foma naye tikati the world economic forum again report itinonzi global competitiveness report tripa 124 out of 137 zvikureva kuti again tirido fo dai kuti mwana wechikoro Transparency International for Corruption ndo zvimwe chete right saka zviri kureva kuti hwana ino kwasa kuti batsira kuti vakaseta sei ma institutions aiko anobatsira kuita ma reforms nokurumidza ndabudzika kuti ndinandire kuti tiri kunyanya kutaura maningi ma reforms atiri kuita ndakaona aka approve for 2 years a doing business anosvika 4 iwa ndi kuti 18 ku parliament and that thing about the 18 ma reforms atinoona fura 100 adokuiswa saka tikakwasa kubata kuti Rwanda yakagona sei kuita fast track ma reforms ari kuita zvibinga mbene vava ma reforms acho atinavo haatombotinakidza akasiyiwana Smith aifanira kuti munhu mutema atambudzike mubusiness
mungapa muenzaniso here ipapo
masiti kanzo kuti weda upiwa license yekuti utenge liqua uvhure bottle store unobhadhira $700 uona kuti miteme yekuti munhu asaita business you see uchirana saloni yake unobhadhira mari yakati oh saka mamwe acho haana chikomborero chaari kuti pakana business saka kudeedza kuRwanda vakagona achidai vagona kuziva kuti toseta sei masystems ekuti chinje mareforms nekuchimbidza kwete tiri kutora nguva yakareba tichingotenderera panzvimbo imwe chete tisi kufamba mainvestors achiuya kunyika havabvunzi minister of finance vanotanga vatarisa mareports eworld bank kuti Zimbabwe iri panambani panyaya yemakambani registration Zimbabwe iri panambani pakuti patax iri kuchajiwa macompanies tiri munumber 2 musubsahara africa tinodhura sterike saka hakuna investor anouya kuinvestia munyika munokamiwa munhu munochajiwa tax yakawanda kudaro anoenda kumoritius iri chipa saka zvimwe zvacho zvoda kuti tione kuti how can we process it nokurumidza saka ndinofunga kuti veRwanda vakwanisa kutibatsira kuti hurumende pavanodzoka vanofanira kudzoka vapa mazano kuhurumende kuti vasete organization inobatsira kuita mareforms handifungi kuti president's office inokwanisa kuita do mareforms iyo pake zvayega
sei muchidaro
nekuti yakawandirwa inofanira kuita oversee policy making saka kuti izoita kufamba nemonemo ichiita mareforms harisi basa ravo iroro kuti kunoko Ministry of Industry and Commerce yakaseta bazi rinonzi National Competitiveness Commission bodi racho rakasetwa up last year muna 2017 kutanga kwegore nanhasi hakusati kwaitwa secretariat inokwanisa kubatsira kuti vanhu vachitanga kuchishanda saka muri kuona ndotambudzika tina rero taseta National Competitiveness Commission yaikwanisa kuita ma reforms saka takufanira kushaya neRwanda manje kuti toif operationalize sei National Competitiveness Commission kuita kuti tikwanise kugadzira ma reforms kuti nyika yebudirire Zimbabwe
nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Gift Mugano avo vanotungamira nyaya dzezvezvidzidzo paZimbabwe Ezekiel Gutu University kana kuti ZEGU vari parunare muHarare Iko zvino tochimbotarisa nhau dzemitambo. Pamitambo yeCastle Premier Soccer League yakatambwa neZuro, chikwata cheDynamos chakarowa Bulawayo City 2-1, zvichireva kuti uyu ndiwo mutambo wekutanga kukunda gore rino kubva zvaratanga apo Dynamos yanga ichidyiwa kana kuita mangange mune mitambo yakati wandei. Pane mumwe mutambo wakatambwawo neZuro, Triangle yakarova chikwata cheChapungu 3-1. Pari zvino muzvikwata zviri muPremier Soccer League, chikwata cheNgezi ndicho chiri pamusoro mushure mekunge charova Highlanders 1-0 nemusi mugovera. Oh yeah, la la. Ajienda jamazi kwa tiwa iwe kufamba
zuro tito famba na wavaizoshka na tizi jarani ochandi manyuri saka mweya yeti narigandi ndiga jiji no davanu vanoru rama na bauro tifu famba negenu zangu ndoshka nda tizi jarani ochandi manyuri famba kwa jenari gandhi enji ona kwa iwe kufamba kwa iwe kufamba kwa paurosi ajienda ajienda jamba zikosi kwa iwe kufamba kwa iwe kufamba kwa paurosi ajienda ajienda jamba zikosi zika maria jina mati ae zinguva mamzira zinoira sangori nezvigara zvinorura dogodogwa simunoshura sandifungidzisa zveguriria ona kwaive kuvamba kwaive kuvamba kwa paurosi achienda achienda jamazikosi kwaive kuvamba kwaive kuvamba kwa paurosi achienda achienda
Ako kambo kufamba kwa Paulos kubva kuna Killer T kamusamboke Zim Denzo. Killer T achango bura damba refu idzvar nonzi mashoko anopfura ndopata tora kamanzi kataku kwenye raikaka. Asi sezo nguwa edi apera regaitimbo tarisa misoro edu yenawo zvakare. Bato rezanu PF rinoti richaenderera mberi nesarudzo nhasi mushure mekutadza kudzipeta nezuro nezvikonzero zvakasiyana siyana zvinosanganisawo kunonoka kutanga nekushaikwawo kwemapepa kune dzimwe nzvimbo. Mutungamiri webato rinopikisa reapa vankosana moyo vanoti nyaya yehuori ndiyo yauraya nyika kwete zvirango sezvinogara zvitaurwa nevamwe vakuru vehurumende. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzakabva kuRwanda dzinonzi dziri kushanda nehofisi yemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuedza kugadzirisa nyaya dzezveupfumi muZimbabwe uhwo hwaenda kumawere. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinovimba kuti munenge muinesu zvakare nenguva dza 7 PM. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti muswere zvakanaka vateereri. Iko zvino ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzeIsindebele.